zvatikataura zvandinoziva ndezvokuti ndanzwa kuti vakabva ku Swaziland kusadic meeting vakaenda kuDubai, ndivo kwavari manje manje. But zvatinoziva isusu ndirikutaura seeditor yeZimbabwe Independent kuti kwavari ndekuDubai, but hazvinei nezveutano. Asi vanofanira kuti vazivise vanhu kuti health yavo yamira sei, because vanhu vanogara vachichira kuti vamwe zvingafamba neimwe nzira isiri right. So vanofanira kuti semutungamiri wenyika vataure nevanhu vanoshanda navo, vataure nevanhu veruzhinji, vavazivise kuti zvamira sei. Zvokuti vanhu varegedze vachingofungidzira zvespeculation hazvibatsire. But zvaiko zvino ndirikunzwa kuti vanga vagara vane meeting ikoko kuDubai, so zvavafambira hazvinei nezvemahospitari nechichi. Asi vanofanira kuzivisa vanhu kuitira kuti izvozvo zvokugara vanhu vachifungidzira vachispeculate zvisaitika.
Asika vamwe vari kuti pakanyanya kutaurwa nezveutano hwavo zvakanyanyisa zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana mubato rawo reZANU PF, nekudaro zviri nani kuti vangorambe vakanyararawo?
Hakunyarara hakubatsire, because vanhu vanozva mazuva ano hapana zvinhu zvinohandwa papresident level. Haungakwanisi kuita kuti hide zvinhu zvakadaro, because vanhu mazuva ano vaakutaura. Vanhu vanoshanda navo vamugapi, vanhu vanoshanda navo mukabhineti, mupolitbureau, kwese kwese vanotaura. So zviri nani kuti ivo vanogara vazotaurira, because zvokuita kuhandisa information iyoyo zvinoitira kuti vanhu vafungidzire speculation inokonzeresa more chaos, disorder than the truth.